garo ziva kuti nguva ino inguva yezororo rekisimusi, inguva yezororo renyuye. Saka haibishi bata mupfupi vanhu vachipamba vachizama kuti vange vaine zororo iroro rakanaka, zororo rinodakadza, nyange zvavo vachizoita general disease mushure mekunge vaita kufamba ikoko kwakanyanya kudaro. Takadarisa mudhorobha rejohannesburg, tinoona kuti vanhu vatanga kufamba zvikurusa, kunyange zvazvo vasati vanyanyisisa kusvika pekupedzisira paya, vaakutifambei. Asi zvinhu ndo zvakunyanya kutumirwa pari zvino, nekuti vaya vaya vanenge vasingakwanisi kuzoenda kumusha vanenge vachinyanya kutumira zviri zvino. Uye chinonyanyoratidza kuti vanhu vaakuenda vakawanda, mitengo yemabhazi yekuenda kuzimbabwe, takatarisa hedu kuenda kubhuruwayo, mutengo wakati wakwira uchiri pa400 rand muzuva ranhasi, tisingazive ramangwana. Vanenge vachienda uko Vic Falls ngavange vakatarisirawo kubata mari inoita 550 rand. Vari kuenda kwamutare mabhazi ari kutangira pa425 tisingataure nemazita, kusvika pa550 ndo mutengo uriko muzuva ranhasi. Vari kuenda kuHarare ndo kwakwira, Harare yakwira nenyaya yekuti vari kukwira vacho vanenge vati wandei. Saka vanhu vanokwira vakati wandei, mutengo unoti kwirei. Harare muzuva ranhasi yanga yapa 600 rand munhu mumwe chete kuti yanga achibva muJohannesburg kuenda kuHarare.
Vazhinji tiri kunzwawo mune dzimwe nzvimbo vari kuchema kuti ha nemamiriro akaita zvinhu kumusha, vangangoisarudza kutumira zvinhu pane kuti iyo vanga vachizoenda kumahoridhe. Muri kusanganawo here nevari kudarowo muSouth Africa?
Hongu, vakawandisa zvikurusa, kunyanya vanoshanda mumakambani vaya. Kunana 18 iko ndo kunenge kuchivhara makambani. Saka kana taakunana 18 bhazi rinenge raakuruma munhu, rine chirova panonzi paspetsoka, kana vanotaura vanoti paspetsoka, zvekuti mari iyoyo munhu akatenga achiedzera grocery rake zvinhu zvinobatsira. Nekuti ukatarisa kuti musi weFriday wekupedzisira ndo unowanza kuvharwa nemakambani akawanda, uringori musi wa20 mabhazi ndo paanenge ari pakudhura zvakanyanyisisa. Saka vanhu vanongopedzisira vangotumira zvinhu voregera kutumira mari vachikwira bhazi rinenge richiita 1200 rand, voshandisa mari iyoyo kuti vange vachitumira vadikani vari kumusha kuZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi kuZimbabwe, pane zviri kuitawo here kuti vari muSouth Africa vanga vaine kutaura kana kugunun'una?
Hongu, kugunun'una hakungapereka kana zvinhu zvisina kumira musha munyika. Munongoziva kuti tine tichitarisirawo kuti vanhu vanofunge vachitumira mari dzekuti kana kungave muzvipatara vadikani vange vachirapwa kuZimbabwe, ikoko kwokutumirwa iri mari. Zvino zvasvika pakaoma pekuti vanhu kana varwara vari kuZimbabwe, vana chiremba havasi kwamabasa. Ukada kuti uzame plani yekuti vadikani vachienda kunze kwenyika, kungave kuMozambique, kungave kusouth Africa, kungave kuZambia, mapasipoti hakuna. Saka taita dambukurusa zvikurusa risingagwani rikwanisike kuti rigadzirwe nevanhu, rinotoda kuti rigadzirwe nehurumende. Saka mabiriro akapfuma venyika yeZimbabwe, tinoona kuti ruzhinji ruri kugunun'una zvakanyanyisisa, zvekuti vanhu vasvika pakupererwa vakabata mari dzavo, asi mari dzinosvika padzinoti dzinenge dzisashande, nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichida hurumende mukati, zvakafanana nekugadzirisa mapasipoti zvinoda hurumende mukati, zvakafanana nekuti kunge kuinana chiremba zvinoda hurumende mukati.